Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu zvita 7 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tine chisungo chatakati umwe naumwe anofanira kutevedzera zviri mumaringe nefomu reloan agreement raakasaina, zvinotarisira kuti umwe naumwe member of parliament ange ane chivako chekuti ange achikwanisa kunge achigara achishandisa mari.
Nengo dzebato reCitizens Coalition for Change dzinoti hadzisi kuzodzosera mari iri kunzi ndeye zvikwerete kubva kuhurumende, kunyange vakawanda munyika vari kushora danho iri.
Kwira kudare rekumusoro rehaikoti tinyuta kuti dare iri daira manikidza hurumende kuti yabuda nehwaro dzekuti tingaite nhaurirano sei kana pachifikiswa maconditions of services edu sevashandi vehurumende, inosanganisira kutaura nyaya dzemuhoro wedu.
Hurumende yoendeswa kudare nevashandi vayo vechipomerwa mhosva yekusada kutevedzera mutemo panhaurirano dzemari inotambiriswa vashandi. KuFIFA World Cup kuQatar, Morocco yofadza vakawanda muAfrica nekurova Spain. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change razobvuma kuti nhengo dzaro dziri muparamende dzitore mari yechikwerete yekutenga dzimba kubva kudare iri, asi nhengo idzi dzinofanira kubhadhara zvikwerete izvi. Mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vaimbenge varamba kuti nhengo dzebato ravo dzitore mari iyi vachiti kudziya moto wembavha. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vanokokera nhengo dzeCCC muparamende vaProsper Mutseyami vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti nhengo dzebato ravo dziri muparamende dzakasangana nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa, vakabvumirana kuti nhengo dzavo dzitambire mari dzezvikwereti zvedzimba kubva kuparamende, asi dzichizozvimirira pakubhadhara zvikwereti izvi.
Tine chisungo chatakati umwe naumwe anofanira kutevedzera zviri mumaringe nefomu reloan agreement raakasaina, zvinotarisira kuti umwe naumwe member of parliament ange ane chivako chekuti ange achikwanisa kunge achigara achishandisa mari.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Osalo Siziva vati pane zvibvumirano zvakasainirana nenhengo dzeparamende nedare reparamende kuti dzidzosere zvikwereti izvi.
Chatinoziva seCCC ndechekuti hakuna munhu anotora mari yemataxpayers orega kuibhadhara, nekuti kwatiri inoshanda oso kumadomestic and internal process edu kuti uri member in good standing.
Asi dare reparamende harina kuzivisa kunyika kuti zvikwereti izvi zvinobhadharwa sei uye nemadhora ekuamerica here kana kuti uremu hwedhora pachikero chebhanga reRBZ kana kuti kumabhanga akazvimirira. Vanokokera nhengo dzezanupf mudare reparamende vapupuraito garepi vati hazvisi zvitsva kuti nhengo dzeparamende dzipiwe zvikwereti neparamende.
Kungangovawo kungotaura kwevanhu vava nenyadzi sezvo vakambenge vari chikwereti ichocho havachidi iko zvinovava kuti gashi chibhadharwe, saka kungoitawo politics.
Asi mutauriri webato rinopikisa repatriotic Zimbabweans iro risina kana nhengo imwe chete muparamende vaShelton Mupambwa vati nyaya yezvikwereti izvi yaitirwa kuti mapato ari muparamende awane mari dzekushandisa kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Mari iyi yapuhwa nguva yatakatarisana nenguva yesarudzo gore rinouya, zvichireva kuti izvo vavatange vachikombita navo vasiri muparamende iko zvino vatange vari at a disadvantage, nokuti ivo vanenge vaine ma40,000 ekuenda vachigadzira maposta, kutenga vanhu nekuita mamwe mabasa.
Asi vatogarepi vati izvi ndezvemugodzi matsuro.
Mapolitical parties kana achienda kusarudzo anozvimirira, isu seZANU PF tinoresponsiwa namamembers eZANU PF.
nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vashanda nesangano relabour economic development and research institute of zimbabwe dr prosper chitambara vati hapana chakaipa kuti nhengo dzeparamende dzipiwe zvikwereti neparamende asi vati zvikwereti izvi zvinofanira kubhadharwa kuitira kuti zvisakanganise upfumi hwenyika
munhu wese angowana chikwereti kuhurumende tarisiro yake ndeyekusadzosa mari iyoyo ndo yatiri kuti moral hazard mueconomics ya saka izvozvo zvakaitika zvinokanganisa mafambiro ezveupfumi munyika saka munhu anenge apiwa mari nehurumende mari iyoyo inofanira kumekwa shuwa kunzi yadzoserwa kana yanga yapiwa ichinzi imari yechikwereti but kupiwa kwechikwereti nehurumende whether kuvarimi whether kuma MP whether kuma minister izvozvo hapana chakaita
nhengo dzeparamende dzakapiwa zvikwereti zvemari inoita zviuru makumi mana zvemadhora ekuamerica $40,000 pamunhu vatevedzeri vemakurukota ehurumende vakapiwawo mari inoita zviuru mazana matatu nemakumi mashanu emadhora kana kuti $350,000 uye makurukota ehurumende akapiwawo zviuru mazana mashanu zvemadhora ekuamerica $500,000 pamunhu aka akasike kutanga hurumende neparamende ichiita izvi muna 2015 rbz yakapa makurukota ehurumende nhengo dzeparamende vakuru vemauto nevamwe vanodyidzana nebato rezanu pf zvikwanisiro zvekurimisa zvemari inodarika bhiriyoni imwe chete yemunyika mushure mekunge vakawanda vava vatadza kubhadhara chikwereti ichi chakazotorwa nerbz zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi nemasangano anokweretesa mari akaita seimf neworld bank zvakakanganisa upfumi zvakanyanya ndakamirira studio 7 muharare ndini frank chikowore
Masangano mashanu anomirira vamwe vashandi vehurumende akwira kudare High Court achida kuti dare iri rimanikidze mushandirwi anove hurumende kuti ibude nehwaro wenhaurirano dzemihoro pakati pevashandi nemushandirwi sezviri muchikamu 65 chebumbiro remutemo wenyika. Masangano akwira kudare anotire Zimbabwe Teachers Association, Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Educators Union of Zimbabwe neCivil Service Employees Association uye ari kumirirwa nemagweta ematika Gwisa and Partners. Vakwirirwa kudare vanoti Public Service Commission, mutungamiri wenyika, gurukota rezvemari, gurukota rezvevashandi nemabasa, gurukota rezvemitemo pamwe negweta guru rehurumende. Pari zvino panonzi hapana mutemo unosungira hurumende kugara pasi ichizeya mihoro nevashandi vayo. Taedza kubata gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Kuti tinzwe zvizhinji tabata mutungamiri weAtuz vaobeti Masaraure.
Kwira kudare rekumusoro rehaikoti tinyuta kuti dare iri dai ramanikidza hurumende kuti yabuda nehwaro dzekuti tingaite nhaurirano sei kana pachifikiswa maconditions of services edu sevashandi vehurumende zvinosanganisira kutaura nyaya dzemuhoro wedu. Munoona patinozichema tichiti mari haikwane, mari haikwane.
Hapana here mutemo unosungira kuti munge muchisangana nehurumende muchiita nhaurirano idzi?
Hatina mutemo unosunga employer uyu kuti agare pasi nevashandi vake vanyorerane chibvumirano chekuti mari inokwana imari. Mukatarisa pamabenefits unongoona employer achingoita madira acho jina akati taisa ichi, taisa bonasi, tabvisa bonasi, tabvisa maleave, tabvisa zvimwe. Hazvisiri izvo zvinenge zvitenderwa pamalabor standards. Saka tikuti hurumende ngaimanikidzwe zvichienderana nesection 65 yeconstitution iyo inoti mashandi vane kodzero yecollective bargaining kusanganisira macivil servants. Tikati tarisazve constitution yedu musection 203 inozoenda ichitsanangudzazve kuti kana paine maconditions of services aroda kufixwa nepublic service inofanira kunge ichizviita ichiita collective bargaining.
Kana zviri mubumbiro remitemo sei hurumende yanga isiri kuzviteedzera?
Izvi hazvisi kuitwa nekuti hurumende iri kuramba yakatsingirira nemutemo usisiri constitutional iri mupublic service act nemapublic service regulations ayo anovapa mukana wekuita zvavanoda kungotaura zvavada panguva yavada vasina kugara pasi nevashandi. Public Service Act nemaregulations angarushandiswa ane masections anopa public service simba rekungoita zvinhu izvi isina kutaurana nevashandi. Saka tikuti tikuti batari rione ma constitutional issues kuti kana paine chimutemo chakagadzirwa chiri kunze chisingaenderane ne constitution, chimutemo ichocho cha invalid. Chakuda kuti pachigadzirwa mutemo unoenderana ne constitution. Saka kana pane mutemo mutsva unoenderana ne constitution, tinoona tichange takuwana kodzero idzi dzatagaratira dzomu constitution ati dzakuwanikwa kuma regulations ekusekta kwedu. Tikatarisa panogadzirwa National Joint Negotiating Council, yakagadzirwa ne statutory instrument 141 of 1997. Statutory instrument iyi haichaenderani ne collective bargaining iri mu constitution. Mukatotarisa ipapo zvinenge zvichinzi kuchauya council inotaura zvema salaries, asi mu constitution ma salaries anotaurwa pakati pevashandi ne commission.
Vanga vari mutungamiri weAtus Vaubert Masaraure vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wesangano reTransparency International Zimbabwe vatafadzwa chikumbu vanoti vari muWashington DC pamusangano wekutsvaga nzira dzekurwisa uori uho vanoti watekeshera munyika yeZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogara zvavo vachiti vakazvipira kurwisa uori munyika, asi vanopikisa vanoti muromo hauzarirwi nerwizi. Musangano wemuAmerica uyu uri kukokerwa nehurumende yeAmerica yakabatana nesangano reTransparency International uye uri kupindwa nenhengo dzesangano iri dzinobva kunyika zana nemakumi maviri neina. Komisheni yeZimbabwe yeAnti-Corruption Commission, iyo yakaumbwa nehurumende kuti irwise uori, iripowo pamusangano uyu uye wakatanga nezuro uchipera nechishanu. Vachikumbu vanoti pane zvizhinji zvinofanirwa kugadziriswa munyika kuti uori upere, kusanganisira mitemo inochengetedza vanenge vamhangara uori. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Mushanganya uye weStudio 7 navachikumbu nezvenyaya iyi.
Ndauya kuno ndakamirira kuzotaura maringe nezveuori kutekeshera.
Takatarisa Zimbabwe, inganzi iyo yakamira sei panyaya yeuori tichienzanisa nedzimwe nyika?
Isusu veTransparency International tine chiyero chatinoita chinoratidza kuti nyika dzine uori here kana kuti dziri kufambira mberi nekurwisa uori. Tsvakiridzo yakaitwa mugore ra2021 takaona kuti Zimbabwe yainge iri pachibodzwa chinoita makumi maviri nenhatu bvamuzana, kana kuti 23% 23 out of 100, zvichireva kuti nyaya dzekurwisa uori tiri kuramba tichidzokera kumashure tichitambudzika. Tikatarisawo zvakaringana nedzimwe nyika tiri pachidanho chezana nemakumi mashanu nemanomwe, zvichireva kuti tiri pa157 out of 180 countries. Zvinhu zvinokatyamadza zvikuru, zvinoratidza kuti nyika yedu yatekeshera uori.
Uori uyu hungapedzwe sei?
Isusu senyika tine zvisungo zvatakaita kubazi reUnited Nations zvinosanganisira kuti vanoshambadza uori nekuhuburitsa pachena vanokwanisa kuchengetedzwa sei. Tigoita zvakare kuti kana mari dzichinge dzabiwa munyika nezvese zvinenge zvabiwa munyika zvatinoti ill-gotten wealth zvinofanira kudzorwa munyika yeZimbabwe igokwanisa kushanda kuita pundutso yenyika. Zvese izvozvo zviri kukurudzirwa nebazi reUnited Nations, asi tinoona kuti munyika medu muZimbabwe hatisati tava nemutemo unochengetedza vanoburitsa uori pachena, kana kuti hatinoti whistleblower protection legislation. Saka ukanga wavapo panzvimbo, tinoona kuti vanhu vazhinji veZimbabwe vanokwanisa kubudawo pachena vachitaura maringe neuori uri kuitika kwavanogara. Nhau dzeuori idzi hadzingoperi nekuti vanhu vasungwe vaende kumajeri, dzinopedzwa nekuti kana vanhu vachinge vasungwa vaenda kumajeri zvavakaba zvigodzoka zvibatsire nyika yedu.
Vanga vari vatafadzwa chikumbu vanove mutungamiri wesangano reTransparency International Zimbabwe vachitaura naMavelous Mushanganya uye weStudio 7 vari muWashington DC. Bato remaDemocrats muAmerica nezuro rakawedzera uwandu hwenhengo dzaro mudare reSenate kusvika pamakumi mashanu neimwe mushure mekunge vaRalph Warnock vakunda vaHerschel Walker vebato remaRepublicans musarudzo dzechipiri kana kuti runoff dzakaitwa kuGeorgia. Sarudzo idzi dzakadzokororwa sezvo pasina akasvitsa mavhoti zvikamu makumi mashanu kubva muzana musarudzo dzekutanga. parizvino bato remaRepublicans rine nhengo makumi mana nepfumbamwe pazana dziri mudare rakakosha iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano avanodzidzisa paFriends University kuWichita mudunhu reKansas muno muAmerica.
Tiri kuona kuti vanhu vari kuvhota vari kusarudza vanenge vakuda kuona kuti dai zvachishandukawo kuti maDemocrats ambotungamirawo. Nekuda kwezvakaitika mumashure, mutungamiriri akanga arimo mumashure umo, ndakaona kunge akakonzera dambudziko rekuti vanhu vazoita kufunga kumwe, uye vanhu vati ngatimbochinjai tione kuti zvinoita sei vaende kuDemocratic Party.
Izvi zvinorevei panyaya yekuturwa kwemitemo mudare resenate? Zvingavabatsira here pakutura mitemo yavo kuwina kwaitwa uku kuGeorgia?
Ya, zvinovabatsira chaizvo nekuti ndo vanenge vari majority party, saka zvinovabatsira pakutura mitemo yavanenge vachiita, yavanenge vachida kuti iwe inodzikwa mukati menyika. Ndinoona kuti zvinotibatsira izvozvo, uye zvinoramba zvichiitawo kuti maDemocrats aramba achienda pamberi mukati mezvavanenge vainazvo zvara ravo, kana kuti donzo ravo rekuti vatungamire rienderere pamberi zvakanaka.
Tinoona kuti nhengo yanga iriyo kutsigirwa navaDonald Trump yakawanikwa ichikundwa musarudzo iyi. Zvinorevei izvi kuna vaTrump nekuda kwavo kuti vadzoke munyaya dzekuti vagowanikwa vachivhoterwa zvakare?
Zvinoreva kuti havachisinaba vatsigiri vakawanda sezvawai nezvavakaita pautungamiriri hwavo. Panguva yavakanga vari pachigaro, tinoona kuti pane zvakaitika zvakakonzera vanhu vakawanda weAmerica kuti vanyunyute nepamusoro peutongi hwavo. Munhu anotonga nechibhakera, munhu anenge anokonzera kuti vanhu vapikisane, poita mvonga mupopoto nemhirizhonga. Vanhu veAmerica kunyanya kuGeorgia varamba vati kwete handizvo zvatiri kudaba izvi, utongi hwakapfuura uko hwakatopfuura hatisi kuhuda. Kana dai vachidawo kuti vanoda kukwikwidza vaTrump, zvinoreva kuti vari kuziva kuti sarudzo yavo inogona kunetsa, nekuti vanhu havachisina chimimboba chakanyanya kudzika mawari, nekuti utungamiriri hwavo hunorangidza kubimbindoka.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano vanodzidzisa paFriends University kuWichita kuKansas muno muAmerica vari parunare naMavelas Muhlanganya weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuNigeria ari kutsvaga vanhu vainge vari pamudhudhudhu vakauraya vanhu vatanhatu kusanganisira mapurisa mana pamuganhu wenyika iyi nenyika yeNiger neZulu. Mutauriri wemapurisa mudunhu reSokoto, vaSanusi Abubakar, vanoti vatumira mapurisa kunoferefeta nyaya iyi. Mauto eRussia nhasi arwisa nzvimbo zhinji muUkraine achishandisa ndege dzemhando yemadhroni nezvombo zvikuru, uye vanhu vanomwe vanonzi vafa, vamwe vakakuvara. Izvi zviri kutevera mashoko eRussia ekuti Ukraine yakarwisa makamba ayo emauto. Ukraine inonzi kubva mumazuva adarika yave kubhomba makamba emauto muRussia ichishandisa madhroni. America inoti haikurudzire kana kupa rubatsiro kuUkraine kuti irwise nzvimbo dziri muRussia, asi iri kushora Russia nekubhomba magwenya emagetsi nekunocheneswa mvura yekunwa muUkraine, ichiti zvinokanganisa vanhu vasinei nehondo iyi. Mushure mekunge vanhu vatanga kuratidzira zvakasimba mumatunhu akawanda muChina nekuda kwemitemo yakaoma yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19, nyika iyi yave kunyevenutsa mimwe mitemo. Vanhu vasiri kunyanya kurwara vave kutenderwa kugara kumba, uye vashanyi kunyika iyi havachamanikidzwe kuvhenekwa chirwere ichi. China yaive nechirongwa chekuti pasave nemunhu kana mumwe chete zvake anobatwa nechirwere ichi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvekupenda mifananidzo chiri muWashington DC, Solomon Maslatini, uyo ari kuronga kuratidza basa rake raanoita pamabiko achaitwa musi wa16 zvita paAfrica World Art Gallery iri makare muno muWashington DC. Mahlatini uyo akauya muno muAmerica muna 2011 achiuya kuchikoro achangobva kupedza zvidzidzo zvedegree rake repiri reBachelor of Arts paEast Central University mudunhu reOklahoma. Mahlatini awanawo mibayiro yakawanda kuburikidza nebasa rake rekupenda mifananidzo iri uye atenderawo nenyika yeAmerica achiratidza basa rake munzvimbo dzakasiyana-siyana. Tatanga nekumubvunza kuti Solomon Mahlatini ndiani.
Ndakabarirwa kuZimbabwe muguta reHarare. Ndakazokurirawo zvekare kuKwekwe. Pari zvino ndinogara kuno kuAmerica, ndinobata basa rekupenda ndinonzi multidisciplinary visual artist. Umu ndinenge ndichiita masculpture zvokupenda izvozvi nezvimwe zvinobatanidzira nawo neart yavanoti visual arts.
Mungatsanangura kuti iye munhu anonzi visual artist ndezvipi zvaanenge achiita?
Basa revisual arts rinosanganisirawo zvakawanda. Pane rekupenda serandinobata iroro, kune yavanoti print making, kune sculpture isingori yezvivezwa chete, notoshandisa metal, glass, zvichisanganisirawo newood. And ndinoitawo futi graphic design nepamusoro, uye ndinoitawo zvemafirimu. So ndo visual arts yazvona iyoyo.
Tinonzwa kuti mune mabiko musi wa 16 December unove mwedzi uno ekushambadza zvamuri kuita. Mungatudza pamusoro pemabiko aya?
Hongu, tine mabiko musi wa 16 December ari kuitwa kugallery inonzi Africa World Art Gallery iri muWashington DC padhuze nepa Adams Morgan. Mabiko acho anenge achitanga na 5 dzemanheru achiperawo na 9 dzemanheru. Hatenge tichingoonawo kuti nekuzara kwevanhu zvimwe tingangopfuurikidza mbichana 9 idzodzi. Asi ariko musi wa 16 December kuAfrica World Art Gallery from 5 PM zvichiendawo mberi ku9 PM.
Iro basa renyu riri kutambirwa sei?
Aiwa, ndinotenda Mwari nevadzimu kuti basa rangu riri kutambirwa zvakanakisisa streke muno vamuAmerica. Zvimwe pakwe kuti vanenge vasati vamboonawo zvinhu zvandinenge ndichipenda, nokuti basa rangu kazhinji ndinoreferensa ndichishandisawo mifananidzo yevanhu vekumba nenzvimbo dzekumba kuZimbabwe. Saka vamwe vanenge vasati vane exposure kwazviri. So I'm sure zvinenge zvichivanakidzawo mukuona basa rangu imomo. So basa riri kutambirwa zvakanakisisa zvikurusa. Uye ndinosenza nemagalari nemamuseum, uye ndina manager wandinoshanda naye tichifamba state to state ndichiratidzawo basa rangu irori rekupenda. Pare zvino ndakasaina kune imwe gallery, tine contract neimwe gallery kwande ndichiratidzawo basa rangu ikoko. Ndakatosaina tikati vhiki rapfuura iro. Ndiri kufara zvikuru sana kushanda nawo tichiona kuti tichashanda sei zvakanaka tese.
Makatanga sei zvekupenda izvi?
Ndingati ndakatanga ndichionawo amai vangu ndichikura. Mai vangu vanoitawo visual arts, asi havana kuzoenda kuchikoro for visual arts, vanoita accounting. Asi vaigona kudhirowa, vane hanzvadzi dzavo futi dzinogona kudhirowa futi nekupenda. So ndaingoonawo vachiita mukukura imomo. Ndakazotangawo ndaakuprimary mugrade 5 takaita auction kuchikoro chandaidzidza kuGoldridge Primary kuKwekwe. Mapainting angu akafarirwa zvikuru, akatengwa. Vabereki vangu ndopo vakatoti mwana anenge ane chipo chekupenda. Asi semaziviro enyu, vanhu vazhinji havafunga kuti basa rechi rekupenda rine mari. Saka ndakangonzi ndiite imwe course pamusoro pebasa iroro randachita rekupenda. Mushure meizvozvo ndichinge ndazovewa kuAmerica, ndomba ndikati ndanga ndakukwanisawo kutingachi mamaterials anodiwa pakubata basa rangu nekuonawo vamwe mashandiro avanenge vachiita. And muna 2016 ndopandakazoroera musoro padombo ndakati you know what, ndikandidzokere ndinoita degree rangu muart. So ndakazoenda ndakadzidza kuchikoro chinonzi East Central University chiriko kuOklahoma uku, ndakaita degree rangu mustudio art. Vanoiti bachelorate of fine arts in studio art, and focus yangu inini yanga iri painting.
Uyo anga ari Solomon Mahlatini, chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvekupenda mifananidzo, chiri muno muWashington DC neStudio 7. Ah. munhau dzemitambo tichitarisa zviri kubuda kukata. Mhemberero iri kuenderera mberi muAfrica nemhiri kwemakungwa zvichitevera kupinda kweMorocco mukota fainari ye-2022 World Cup. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Morocco yasimudza mhemberero inovhundutsa muAfrica nepasi rese mushure mekupunzira pasi gomo reSpain nemapenareti mumutambo weround of 16 we-2022 World Cup kuQatar. Kufara kwaisa vemuZimbabwe chete asi kuMorocco kwacho uye kuSpain kune zvizvarwa zvenyika iyi zvinogara ikoko. Zvikwata zviviri izvi zvaive zvapedza zviri mangange 0-0 munguva yakatarwa uyezve maminetsi makumi matatu akawedzerwa. Morocco ndokunwisa mapenareti ayo matatu ekutanga mushure mekunge Spain yatadza kukanda ayo. Mokoita izvi, Morocco yawana tikiti reopinda mukota finare World Cup umo iri kusangana nePortugal nemugovera na5 PM mushure mekunge Portugal yakarakasha Switzerland 6-1. MaAtlas Lions aita chikwata chechina muAfrica kusvika mukota finare World Cup achitevera Cameroon muna 1990, Senegal muna 2002 neGhana muna 2010. Asi zvikwata zvese izvi zvaitungamirwa nevarairidzi vekunze. Murairidzi wechikwata cheMorocco Walid Ragragao apinda munhoroondo yekuve murairidzi wekutanga kubva muAfrica akakwanisa kusvika kumakota fainari emutambo weWorld Cup. Mutsigiri wenhabvu vaPrince Mandunda vanoti mushure mekukundikana kweCameroon, Ghana, Tunisia neSenegal vari kutarisira kuti Morocco icharamba ichivafadza.
Mwetimu yedu yemuno kuAfrica tinotarisa kuti ndokwafanira kuenda kumberi kuti maAfricans tikwanise kufara, nokuti dzimwe timu dzakawanda dzakaenda kumusha but iyo ndoyasayo ndoyataa kuvimba nayo kuti ikwanisa kutifadza semuAfricans.
Morocco iyo yakaenda kuWorld Cup katanhatu muna 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 na 2022 iri kutarisira kuve chikwata chekutanga muAfrica kusvika musemifainari yemakundano makuru aya. Mumwe mutsigiri wenhabvu vaGeoffrey Katera vanoti vari kufamba neMorocco kusvika yatora mukombe weWorld Cup wacho.
Haii, ndafara nekuti Morocco yedu yahwina isusu. Hapana World Cup tambotemboyofuti kuno kuAfrica isu tati vese vari kutadza kuitora but Morocco this time ndiyo chatitora.
Muongorori wemutambo wenhabvu vakuda kwashe Mangwiro vanoti vagutsikana nematambiro eMorocco zvekuti hazvivashamise ikatora mukombe uyu. Morocco haisati yarohwa mumitambo yeWorld Cup mishanu yapfuura uyezve haisati yanwiswa kana chibodzwa chimwe chete pamitambo minomwe yavachangotamba yakateverana. Makota fainari ari kutanga nemusi wechishanu pamutambo pakati peBrazil neCroatia kwozouya Netherlands neArgentina. Nemugovera kuchange kune Morocco nePortugal kwozouya England neFrance. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi tine hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezviri kubuda kumakwikwi eFIFA World Cup Qatar 2022. Kumakwikwi aya, Morocco inova chikwata chete chemuAfrica chasara yakashura mare nekurova Spain ichibva yapinda makota fainare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dzinoti hadzisi kuzodzosera mari iri kunzi ndeyezvikwerete kubva kuhurumende, kunyange vakawanda munyika vari kushora danho iri. hurumende yoendeswa kudare nevashandi vayo ichipomerwa mhosva yekusada kutevedzera mutemo panhaurirano dzemari inotambiriswa vashandi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai muina Gaino Gumede Saidi.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Siyabonga Jonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku-Studio 7 ngolwesithathu mhla ka-7 kaMpalakazi 2022. Igama lami ngu-Gaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Sinahlalela bophansi, sayenza i-caucus, basichathethe, imali yasiphiwa ngayizana. Imali yavela ku-supplementary budget. Number 2, imali le sithethe as a private loan. Aso mali, imali ofana siyibhadala isiya ku-housing. Asahlale emahotele. Number 3 sivumelele ukuba nxa uthethe imali fanele ubhadale esithi pay back demand.
Amalunga edale lephalamende ebandla eliphikisayo le Citizens Coalition for Change athi emukela inkulungwane ezingamachumi amane amadola kwele Melika $40,000 evela kuhulumende hathi njengesifumbathiso kodwa njengesikwelede abazasibisela.
Kuba bese kusiba khona abantu ababhadala amaskembi ngesikhathi laphana kutshintshwa imali. Then abantu bathi sebebhadalile amaskembi imali yatshintshwa kuba 1:1, 1:15. Then bangafenelisi ukuthi khona abasevisayo basevise amaskembi lawa.
Lamhlanje izakhamizi zakobulawayo bezithe gwaqa emhlanganweni oqoqwe ngabogatsha lwezomnotho wokucubungula uhlelo lukahulumende lokuvuselela umnotho welizwe olwe-National Development Strategy. Abasekeli bebandla lama-Democrats esigabeni se-Georgia khonapha eMelika bajabule okwamagama ngokunqoba okwenze umnumzana Raphael Warnock owebandla leli kukhetho lokudinga usenator ozamela leso sigaba olwenziwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, CCC, selize lavuma ukuba amalunga alo edale lephalamende emukele izikwelede zamadola azinkulungwane ezingamachumi amane akwele Melika, $40,000, kodwa abisele lezo mali. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekhuluma emhlanganweni lentathelo izindaba, amalunga edale lephalamende awe-CCC bathi loba nje uzulu ebasola ngokwamukela imali kumele azwisise ukuba baphila nzima njalo imali ayiveli kuzanupf kodwa ngeyokuthi basizakale. Umsekeli womkhokheli wamalunga edale lephalamende awe-CCC unkosikazi Sichelisile Mahlangu uthi bathatha imali njengesikwelede esithi bazayibhadala.
Okwenzakalayo ukuthi yebo siyabavumela ama-citizens nxa esithi imali wangomela ngasiyithathe njengama MPs kodwa ke ukuthi abakwazi ukuthi imali yangkhona iyavelela ngapi. Okusenza sivumelane ukuthi asizange sisabatshela ama citizens ukuthi sihlala endaweni ezinjani lesihlangana lakho njengama MPs ngoba u MPs mkhangelele ukuthi abe ngumuntu othi lalapha hamba khona abantu bamhloniphe uMP wabo ngoba yibo babe bemfakile. Ukumfaka kwabo babe bemfake ngokuthi bayamhlonipha njalo bayamthanda njalo bayamtrust. But esihlangana lakho nxa sifika ngapha abakwazi.
Uqhubeka esithi kunenge abakhala ngakho edale lephalamende ngoba besebenzisa imali zabo okwenza bagcine sebephila nzima. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi njengebandla bazalandela wonke amalunga abo ePhalamende ukuze babhadale imali ngemva kweminyaka emihlanu.
Indaba ebesikhuluma namhlanje kubana ke siclarify
ama members of parliament yetu kubana bangena njani ku loan process yama 40,000 ngoba njengathi yasikhulumile umongameli kunithi thina so science sa kita compromise kundaba ze integrity ukubana imali zisetshenziswa nje ikho sina sihlalela bo pants science caucus basichathethe imali yasiphiwa ngizana imali yavela ku supplementary budget. Number 2 imali le sithethe as a private loan I saw mal imali ofana siibhatala isiya ku housing asahlale emahotele. Number 3 sivumelele kuba nxa uthethe imali fanele ubhatale esithi pay back the money.
Umeli wenkulumane edayile parliamente umnumzana kucacaphulu uthi njengebandla bazaqhubeka beqongosela uhulumende ukuba bathole indawo zokusebenzela ezicintini zabo lokuba babe lezisebenzi ezizabancedisa umsebenzi.
MP nxa kuthiwa uzaba ngu-MP amele abantu ngokugcweleyo. Zikhona izinto kumele abe lazo. Number 1 nxa eseHarare la kumele abe le-ofisi abe lomuntu osebenza e-ofisini oyabe ebhala ama-report akhe esezani ecollector ama-act of parliament lawana ewafaka lapha esitho ukuthi honorable MP ilokuzeni i-agenda yanamhlanje yinansi. I-act of parliament ekhona nansi amendment esibuyile asihlale phansi sikulungise. Singahlala bese ngimtshela ukuthi kulungise kanje kusuke lapho ngihambe ngiye koBulawayo. KoBulawayo kumele kube le-ofisi kathesi mina i-ofisi ngilayo ngiyaye ngiyirentile ikhona le furniture yami ngazithekela ngazifakela.
Kodwa umnumzana Witness Dube oyebandla le-MDCT uthi abameli be-CCC ngabakhulume iqiniso esithi kusobala ukuba lokhu abakutshoyo lokwakhulunywa umkhokheli wabo akuhambelani.
Akumelanga ukuthi kube yindlela eyokuthi babe sebezidlela nje babe sebegoqa izandla. Simangaliswa-ke yilaba abanye bethu abebandla esikulabo abaphikisayo abe-CCC.
Khulu edale lephalamende umnumzana Kenneth Chokuda walile ukukhuluma ngodaba lolesithi ukuphiwa kwabameli bedale lephalamende imali akulani lozulu ngoba zimali zomsebenzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Lamhlanje izakhamizi zakoBulawayo bezithe gwaqa emhlanganweni oqoqwe ngabogatsha lwezomnotho wokucubungula uhlelo lukahulumende lokuvuselela umnotho welizwe olwe-National Development Strategy. Lolu hlelo lwaqala ngozibandlela ka-2021 lukhangelelwe ukugqitshwa ngompalakazi ngomnyaka ka-2025. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Iningi labakade besemhlanganweni lo bathi bakhathazekile ngokumamanzonzo komnotho welizwe ngoba ilizwe lilezikwelede lamanye amazwe ezedlula amabhiliyoni alitshumi lane amadola eMelika i-14.2 US billion. Ekhuluma lezakhamizi eBulawayo Large City Hall, umsekeli kamphathintambo wezomnotho welizwe umnumzana Clemens Chitau uthi ubezohlola ukuba uhlelo lokuthuthukisa isizwe luqhubeka kanjani koBulawayo.
We are looking at the 14 priority areas and for each priority areas we've got specific objectives and deliverables.
Oqakathekileyo ukuthi sizokuzwa ukuthi abantu bathini mayelana layo bayizwisise baphendule siphendule imibuzo abalayo. Njalo sikhuluma la ngokuthi uhulumende ulenjongo yokuthi i-NDS 1 ithuthukise abantu kusafika kuvision 20.
Umphathintambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube ongenela umhlangano uthi ukhathazekile ngokuhamba kwamandla kagetsi lokwebiwa kwemichina yamandla kagetsi okuzaphazamisa intuthuko koBulawayo.
Abantu baswela amanzi, abantu bayona phandle la bathatha, you know, ama-transforma akhona kuthiwa ayadura, anginafikanga khona kuthiwa ayadura, but nxa yafakwa namhla kusasivuke ivandalayiziwe. Ubisa lokuyothengwa kusasa kuvuke kuvandalayiziwe. Kubulala inotho yelizwe layo ibhajethi yangikhona iyabivelela ngaphi nxa siyabethi lokho abantu bezithathela umuntu eyedwa esiyakudla edinga ukuthi edle abaningi beswela amanzi.
Abesifazana abakubhizimusi lezokwemba okubikwa bathengisa igolide elilesilinganiso esiphezulu kwamachumi ayisithupha ekhulwini. I-65% bathi uhulumende kahleleke ekusebenzeni ngokuthenga lokuhlawulisa imithelo yabembi ngaphansi kwendlu eyodwa. Kubikwa usibonile Ngwenya.
Then the other thing, they see a proposal yokuthi when we saw e golide lethe fidelity lapha ama charges and costs of ama certificates kuhle kuthiche khona phana. Then if fidelity sisiba yiyo dispersa yo to the relevant ministries and authorities, because i process yangona is really cumbersome. Nxa sihamba emines office lapha uyasuswa uye ku fourth floor uye ku fifth floor from one office to another usukela phana uye ema, you know, it's just too much for us women. So sifuna ukuthi sibe le at least kube le one stop shop lapho kuzayenzwa khona, preferably fidelity, because when I go and sell igolide, that's the time I have money. Ngaphuma lapha nanselayo imali yangkhona.
Osakhulayo wakobulawayo ongenela umhlangano unqobi zitha zitha uchaze ukuba imali devolution fund kumele incedise izakhamizi ezehluleka ukuhlawulela izitendi zokwakha kukhansili.
Kwathi kubhadala amastendi, bathi kube sekusiba khona abantu ababhadala amastendi ngesikhathi laphana kutshintshwa imali. Then abantu bathi sebebhadalile amastendi imali yatshintshwa kuba 1:1, 1:15. Then bangafenelisi ukuthi khona abasevisayo basevise amastendi lawana.
Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuthi kungabi ngitsho lo yedwa osalela emuva kuntuthuko ezweni jikelele. Uthi kusiyafika umnyaka ka-2030 kungasela muntu oswelayo ezweni, kodwa izakhamizi zakobulawayo zikhala ngokuthi uhulumende uyababandlulula kukho konke ezweni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abasekeli bebandla lama-Democrats esigabeni se-Georgia khonapha eMelika bajabule okwamagama ngokunqoba okwenze umnumzana Raphael Warnock owebandla lelo kukhetho lokudinga usenator ozamela leso sigaba olwenziwe izolo. UWarnock unqobe umnumzana Herschel Walker owebandla lama-Republicans ngenyanga edluleyo ekaLwezi. Ababili laba baphume kungutshiki lobhanqa kukhetho lwama-midterms. Ngakho ke umthetho waseMelika wezokhetho uthi nxa impumela yokhetho ikhipha isilinganiso samavoti esiseduzane laduzane kumele luphindwe, abakubiza ngokuthi yi-runoff. UWarnock unqobe Walker ngesilinganiso esiphezu kwamachumi amahlanu lanye ekhulwini 51.4%. Kwathi uWalker yena uthole isilinganiso sokungamachumi amane lasitshiyangalombili ekhulwini 48.6%. Sixoxe lomnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe ohlala eTexas kwele Melika ngokhetho lolu.
Kwenzakele sibili njengokukhangelela lokho esikukhangelela. Angizange ngimangale kakhulu, bengingela qiniso ukuthi kuzaphuma impumela enjani. Kodwa-ke bekungathi konke nje kuhamba kuqonde kuyo uRaphael ukuthi uzabuyela laphana esikhundleni lesiya.
Kungani usitsho njalo?
Wayekhokhela ngemhlomi engitsho ngokhetho olukhulu olwakuqala. Yikho-ke la lokusuka kwama-Republicans ezesuka laphana ngemva kokudliwa kuka-Dr. Oz ePennsylvania kwakubonakala ukuthi hhayi sebebawile abaselamdlandlalwana kade belawo ngaphambili ukukhangela ukuthi bazathatha izindlu zombi, i-House of Representatives le-Senate.
Bevele bekwenzelani khonokho kwama-runoffs nxa kuyikuthi omunye wayevele ephambili? Akusichasiseli.
Angithi kungathi kuphonga kuba ngumthetho we-Georgia kuphela abawufakayo. Angithi i-Georgia ihlale i-Republican for many years, so iziyaguquka khathesi ekusebenzeni kukankazana low stage. Yikho-ke ibona bebevele benongumthethwanyana kwabo khonokho kokuthi nxa kumuntu engatholanga amavoti afika 50% yabantu laba abavotileyo, lanxa uyakhokhela lo engakhokheli kufanele kubuyelwe futhi kuyekunqinciswana.
Umthetho wona lo ungaba ngumthetho wokuthi ube ngumgoqo
ngoba nxa abantu behambile bayavota bese kuthiwa buyela nini futhi ngemva kwenyanga ezimbili asimgoqo yini wona lo
uyiwo sibili ngike ngezwa nje bengathi bakhuluma ngawo ngathi bayasolasolana bayawusola ngingazi ukuthi bazawuphuma lani aluba ngabe uwinile uwalker bebengakuze bawukhuphe kodwa khathesi ngibona ngathi bazamela bake bawukhangele bake beme kanane ngoba akuphongubonga okunye lapho kwinto okungazwakaliwe
uwalker abantu bebesithi ungani uyisidumunga ngumuntu omnyama nje othethwe wafakwa nje khonapho ngama-republic kenzibe sithi kumbe abantu abamnyama bazaphonguya vota ngoba umuntu onsundu kambe yiko kubadlisileyo yini kufaka umuntu onjengowoka
lokhana lapho kusuke kwangathi uyabadina kakhulu ngoba la yindoda wangkhona enxa yokungathi bekungathi kuyamangalisa enxa engabe bafaka mina kulokuthi bafake yena ngiyabonga kwenza ngcono
sokuyiwa ngapi uManqoba uWonok usezahlala okweminyaka emingaki esesihlala
uwenaki ubeqedisile ithemu azawinela phayana ngiyabona kuba ngumnyaka kumbe iminyaka emibili khathesi usengena ukungena-ke ngoba i-elections zizakobe zikhona khathesi ezikasen ezesenate kusho ukuthi usezahamba i-city years kodwa-ke uzakuthi phakathi laphakathi laphana aphinde abuyele ancintise kungakapheli i-city years
impumela yakhona ama-Republicans wona ayemukele njani
ama-Republicans ahlathula afana nanje lenja yami le anefa kumsila ngaphansi kwemlenze athula sibili kwathi tu ngoba kade sowakhangela ukuthi azathini abazazange bakomente bathule bahle baswaba basobele
abanye basola uTrump ukuthi kungenxa yakhe ukubana ama-Republicans lokhu enqotshwa ikakhulu kulawo ama-states izigaba zonezi lapho sibili ababethembile ukuthi bazanqoba khona
liqiniso sibili lonelo ngoba angithi uTrump ubeyinduna laphana ngesikhathi khona befaka bona okuwokha lam ubeyinduna ezikhethe ukuthi ozamncintisa lapha ngulo ozancintisa abangulo ngoba efuna abantu abahambelana laye abakhuluma ulimi lwakhe abalandela yena kuphela
umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esixoxelaye eseTexas khonapha kwele Melika. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Transparency International Zimbabwe umnumzana Tafadzwa Chikumbu use-Washington DC elanda umhlangano lapho okudingwa khona amaqhinga okulwisana lenkohlakalo esibhahile kwele Zimbabwe. UChikumbu utshele iStudio 7 ethi lumhlangano waqoqwa nguhulumende wele Melika ebambane lenhlanganiso ye-Transparency International. Ubuye wathi kulamalunga aphuma emazweni alikhulu lamachumi amabili lane 124 anxusiweyo ukuzophatheka kulumhlangano. Lawa malunga agoqela inhlanganiso ezizimeleyo kanye lenhlanganiso zikahulumende zamazwe achiyeneyo. Inhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission eyabunjwa nguhulumende ngenjongo yokulwisa inkohlakalo layo iphatheka kulumhlangano osungulwe izolo ukhangelelwe ugqitshwa ngolwesihlanu. UChikumbu uthe kuningi okumele kulungiswe elizweni leZimbabwe ukubona ukuthi inkohlakalo kayiqhubeki imemetheka, njalo lapho uZulu abona kule nkohlakalo khona engatsheni zikahulumende angesabi ukuyamangala. Uphethe ngokuthi okwamanje akukabi le mithetho eqinileyo evikela labo ababika inkohlakalo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abedale elahlulela icala eletheswa inkampani yowakaba ngumongameli wele Melika uDonald Trump lokugqila ekubhadaleni imithelo ye-tax kuhulumende bamfumene lecala ngoba wayevale ngokuthengela abaqondisi bale nkampani izindlu lezimoda. Inhlanganiso ye-Trump Organization ibhekane lokuhlawuliswa imali edlula isigidi lengxenye yamadola $1.6 million e-fine. esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Namhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Mondli Mabhayisa osehlala lokusebenza kweleBhilithane.
Indoda nje evela eKhezi, yazalelwa eKhezi, ngakhulela kobulawayo, and then nje ngomumo welizwe sagcina sesilapha endlini.
Singathi wabuya nini khona ngapho ke eBhilithane?
Lapha ngabuya ngo-2001 sesigugele khona.
Ye, kunjani khona ngapho usebenza umsebenzi bani njalo kuyasebenzeka yini?
Hayi, kusebenzeka, kuyasebenzeka nje kodwa ke kuyasetshenzwa lapha kufuna indoda elivila. Hayi, mina ke ngikhona apha kweze health. Ngiwunesi, I've been a nurse for over 10 years now.
Singathi sulesikhathi sibili ufikile khonapho. Nxa ukuthi ukhumbula ekhaya, ubona ngazani ke kuyasebenzeka yini nxa usuqhathanisa lo wakubhekane lakho ekhaya nxa wakungunesi ngalesi sikhathi?
Kuyasebenzeka lapha. Kodwa ke ekhaya ngenxa yomumo wakhona kungaba nzima. I mean siyafisa sonke ukubuyela ekhaya because inkaba zethu zikhona and home is always home. Kodwa ke kwakhathesi ukuthi umuntu alale engalambanga sizabe sincincingi sakhonapho.
Ye, sizwa kuthiwa ke nxa lisebenza umsebenzi onje kuyangena sibili lihola ngengwane he? Kunjalo?
Hayi, ilokhu zeni. Into le iyahlupha, akunaza kuhola ngengwane lapha. The cost of living inzima, into ziyadura la. Ingena ngapha iphuma ngayo. So hayi, akikho le. Kuyasetshenzwa lapha nxa ufuna ukugula kumele ubone ukuthi ubopha ziqini njalo kumele uzewenza akula sikhathi sokudlala.
Ye, singathi ke nxa usukhangela sibili ungatshela abantu uthini ngomsebenzi wakho, uyawuthakazelela kumbe kunjani, unzima kanganani nezinto ezinjalo, kusitshele khonapho.
Umsebenzi right, ngiyawukholisa. Mina ngu-mental health, so singathi every day is different. Kodwa ama-challenges akhona maningi njengoba abantu bekwazi ukuthi siselizwe nelingayisilo lethu. Kwesinye isikhathi uva nje lulo luba khona, kodwa-ke kumele uzimisele ubone ukuthi uyazinakekela ngoba anything uyaba senkathazweni la. Njengoba nisitsho ukuthi nje uyaba uselizweni elingayisilo lakho, so kumele ubone ukuthi yonke into uyenza ngendlela eqondileyo. Njalo uhlala unobuntu. Abantu bakithi, abantu abamnyama abaningi balobuntu, kuyasiza kakhulu nxa usebenze emsebenzini enjengaleyo because kumele uhlale ule empathy liyana.
Ye, abaningi bathi nxa usebenza kanje kumele ukhumbule ekhaya. Kunzima kanganani ukukhumbula ekhaya sibili ukuthumeza okuthumelayo into ezinjalo?
Ingxaki esuka sibe layo yikuthi abantu abasekhaya ezikhathini eziningi ama-expectations abo asuka abe makhulu. For example, umuntu nxa engakufonela ethi akumfakele okuyi-£50, yazi okuyi-£50 kwakhona kunzima ndalo ukuthola kahle kusuka kwesinye isikhathi kukwehlisa umoya. Isifiso sokusiza abantu silaso sibili, nxa kukhona siyasiza. Siyasiza here and there. Kodwa-ke imali yakho nenzima ukutholakala la.
Ye, phosela ukugcina amabhayisa.
Siyajabula kakhulu ukuba ehlelweni lwenu. Lathi sinje nxa sivele sikudiaspora, so kwezinye isikhathi kusikhumbuza ekhaya, ukuxhumana labantu bakithi into enhle kakhulu, kusenza sijabule kakhulu. Ngamafithane nje ngiyabonga i-opportunity yenaleyi and sengathi kungakhula abantu balalele baqoqe thuthukisane sakhane ngaso sonke isikhathi.
Lo ngumnumzana Mondli Mabhayisa odabuka eZimbabwe osehlala lokusebenza kweleBhilithane besixoxa laye eseNewcastle upon Tyne.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abathiyeneyo, abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele, okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalemidlalo suku ngosuku, lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Thiani indlebe kumsakazo VOA Studio 7. Lizwe izindaba zemidlalo yeFIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar sisonke.
Imidlalo yenguqu yenkezo yomhlaba yalonyaka eWorld Cup 2022 eqhutshelwa kweQatar iyaphambili imangalisa abantu abaningi ngendlela amaqembu amakhulu kwezenguqu anqotshwe ngawo ngamazwe amancane kumidlalo le. Impumela yemidlalo isenze ababhejayo abaningi ukulahlekelwa zimali lempahla. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Iqembu leMorocco ligenqule eLespain 3-0 ngemva kokutshaya imbekwa ama-penal shootouts. Kukanti eLespain likhuthe imbekwa yonke. URonald Mabena uthabe umanzi ngobunqoba weMorocco.
Hayi, izolo mina lakhathesi ngolimi lwabafana lolo lwesikhiwa, I'm still on cloud 9. Thumbs up Morocco, go Morocco, go. Bangichaze kakhulu abafana beMorocco, ikakhulu oziyethi laphana. And ngingalibali futhi yena ugoalkeeper weMorocco usithabise kakhulu ngokusevela obasket ama-penalty laphana. A veteran football, in history of world football.
Imidlalo le isijabulisa nabesifazana. Omunye wabo ngu-Agnes Phiri.
Mini bora ngiyayibukela ngiyayithanda okuzwayo kodwa ngihamba lesitimela esihamba ewinileyo iye ngisupportayo. Angikhethi team. Akuboni njengayizolo ngithabe kakhulu, iSpain sidliwa iMorocco.
Abanye mama bakhona yena bebhawu.
Ye babekhona sibili banenganti amagesi thina phela lezi nsuku ayahamba eqima. So ngale babelayitha ama-generator siyabe siyabukela khona ngahle.
Ebhawu.
Yehe. Mina vele ngithengisa khona ngahle. So abanye babebuya sebebuya kimi nje sisho. Ubukela la mina ngithengise ngikuthengisa.
La bezombusazwe sebethona kumabona kude bebukele imidlalo le. Umnonzana Albert Mhlanga inkokeli kubandla le Triple C.
Kodwa bekunzima ukuthi i-team ingakadlali ukuthi sibili ubhede uthi ukuthi leza wena yipi ngoba ibhola kuyakufanele abaye abaye bebebheja lithi libukele njalo lithole imali ngalo ngoba into yemali. Kodwa hayi kakubanga njalo, ububona nje ngokucina. Into futhi enginazeleleyo i-technology iyanceda ye, kodwa hayi kulamanye ama-goal sibili ade ngiwabona uzokuthiwa enye ihafu yebhola ingapha, enye ihafu yangapha uzokuthiwa hayi kayingenanga.
Impumela yemidlalo le ilahlisa abaningi abathanda ukubhejela inguqu. Umnumzana Alaska Moyo uthengise umabona kude yakhe i-TV kanye le-fridge ebhejela ibhora wadliwa.
Hayi bhora limbulele futhi asispecially World Cup enale. Angaqala ngabheja ngawina, ngalandela ngawina. Okwesitriva ngijaya imali yonke yaphela mna. Mana ngithengisa i-fridge le-plasma ngirikava imali yami ebhoreni. Abambasa putha singasala ngela lutho. Angiyakhala. Le bhora langwanisalibukeli selibukele bhawa ansela TV. I-fridge ansela manzi okunatha eqandayo.
Ubongani Sibandalaye uthengise imota yakhe ebhetshela ibhora wabamba phansi.
Ngiyazama ukuthi mbhejabheje lapha mede ungatholathola ngoba ngicina ngithengisa imoto yami ithazi.
Kukuthengiswa kwami le imoto vele ngangitshethi ufuna uku-upgrade. Ngaze ngithengisile sengihugeka nje ukuyisoka bhethi nsithi hayi mana ngizama ukuthi ngigezelele lokho yimali. Hhayi amathimu kwanijayelela phansi. Wena bemfakile impela amanye kodwa iBrazil laphana against iCameroon. LeSpain against lokuzini. LeJapan. Ah zangikhipha zangijayelela phansi hayi.
Isigaba sesithathu salimdlalo wamaquarter finals aqala ngolwesihlanu lapho iCroatia izenqikelana leBrazil, iNetherlands leArgentina. Ngomgqibelo iMorocco ihlangana leportugal. Bese kusithi England inqikelana leFrance. Ngimele Studio 7 igama lami ngeza Jesus Banda.
Ku-Live Talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela injabulo evezwa ngabantu ngokuphumelela kweqembu leMorocco ngokudlulela kusigaba sama-quarter finals kumncintiswano wamazwe omhlaba oweWorld Cup oqhutshelwa kweQatar. Sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo, yimi uGaino Gumede Saidi. Ngisitha sidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.